Kitaura mushire mekuratidzira kwaitwa mugutare Harare mutungamiriri weNDC vaNelson Chamisa vati chinangwa chavo chikuru change chiri chekuratidza kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasiwo vakasarudzwa neruzhinji kutungamirira Zimbabwe musarudzo dzakaitwa muna Chikunguru.
Makavhoterani paupresident, hamuna kuvhoterani paupresident. Tisati kuzorwisana navamunangagwa nefuti nokuti futi hatidhini zvemairi. Vhoti yedu ndo futi yedu. Futi iyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo navamunangagwa. Kureva kuti mumiririri wenhamo akanzi nevhoti haakodzeri kuramba achitungamirira.
VaChamisa vatiwo kuratidzira kwanhasi inongovanzwisa chete vakati kana matambudziko akatarisana nenyika akasagadziriswa, vana veZimbabwe vacharamba vachiratidzira mumigwagwa.
Iri demori inzwisa inhanganyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja madhiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 tozosvika chaipo chaipo.
VaChamisa avo vanoti nhengo dzebato ravo dzasvitsa tsamba inyunyuto kudare reparamende kusadak nekuafrica union vati matambudziko akadai sekushayikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari, kushayikwa kwemari nemamwe matambudziko akatasana nenyika zvinopera chete kana munyika maita nhaurirano.
Chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano vamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nyika vanhu vavambuse. Onai munyika hamuna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyaya inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nesu vane hwakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika.
VaChamisa vati bato reZANU-PF harigoni kuendesa nyika mberi, vakatiwo vanoda kuti vanhu kusanganisira vashandi vehurumende vawane mihoro nemari yekunze uye mari dzemitero dzimwe dzibviswe.
Hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo 2% iyakumbira vanhu.
Mozare Shupikai Mutiswa varatidzira vaudza Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka. Semanyu generations tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Tatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba vanga varipowo pakuratidzira vachema chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa, takumbodawo kugara zvakanaka wedu. Please ZANU-PF ngaisiyanewo nesu, vana vadiki takuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Kuratidzira kwanhasi kwaitika muRunyararo, asi mapurisa nemotokari dzirumwa yamvura zvanga zvakadzvagwa mudhorobha. Kunyange hazvo bato irange richiratidza kubatana, mumwe mutevedzeri webato iri vaElias Mudzuri avo vakaenda kuState House nemusi wemuvhuro vakasangana navamunangagwa vasveveredzwa nenhengo dzebato iri. Asi vamudzuri vanoti vakaenda kumusangano uyu senhengo yedare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Thank you.